Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 19 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana mukoti vanoenderera mberi nekuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende. Vamwe varwere voendeswa kunze kwenyika kunorapwa zvichitevera kuramwa mabasa kwavana mukoti vemunyika. MDCT inotungamirwa na Dr. Tokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo mamwe mawadhi akavhurwa pachipatara chikuru chemuchinoi, hapana zviri kuitwa pachipatara ichi sezvo vamwe varwere vadzoserwa kumba nhasi vachinzi vanorapwa kumakiriniki. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Amai Esther Zawanda vekuLions Den avakauya nemunin'ina wavo nesvondo ave kurwadziwa nepamuviri paakatakura vanoti hapana zvaari kuitwa zvekuti vave kutyira kuti anogona kufa sezvo asisina simba. Amai Zawanda vanoti vave kutotsvaga chiremba wavo kuti munin'ina wavo abayiwe jekiseni rekuyamura kuti mwana abude.
Asi isusu sewedu mungwere atozwi 5 days, achiri 5 days. Ashirwadzwa nechi nepamuviri zvinoti nhasi tanchitoti daita kwanisa kuwana chiremba vomuinjusi vozi nhasi dhei rechikaifi nombochirwadza tisingazivi kuti madhokita acho asi kuzviona here zvinototi papa ndatongodzokera kuti ndasiya mwana muchechi ndichitosvika ndogara kuLions Den ndichitosvika ipapa ndokwanisa kudzoka futi manheru.
Vatekshuwa moyo avo vanga vauya nemwana wavo akatyoka ruoko vanoti pavasvika mangwanani vanzi vadzokere kumba nekuti mishini yavo inovheneka kuti munhu akakuvara zvakadii haina anoshandisa sezvo vanoishandisa vave kuramwawo mabasa. Vanoti vazoenda nemwana wavo kunotariswa pane vanotarisa vakazvimirira voga avo vavabhadharisa madhora makumi mashanu nematanhatu kana zvichienzaniswa nepachipatara panobhadhariswa madhora makumi maviri. Vamoyo vanoti chavagona hapana sezvo mwana wavo asina kutariswa pachinzi hapana chiremba.
Ndine mukomana wandasiya ko saka vangoti maX-ray pana haso kushanda endai kutown ndotaenda kutown anozoonekwa mangwana. Ndirikungomirirawo kuti mangwana ari kukasuality kuno kwaari kungosvikira kwavari kuti kuemergency kukasuality ndikangoti aiangangoti wadhajui yakangosangana.
Amai Stembiso Mubayiwa vanoti mwana wavo ave nemazuva matatu asina kurapwa akangochengetwa zvichinzi ngaaende kuchipatara chekuHarare.
Mune vashoko isu mwana wedu asatambobatsirika ane 3 days
hapana kana zvatichikutongomboi kana vachirambori hakuna kana mwana yanga asapozi kuenda kuHarare anzi kuHarare kwacho takati anoenda kuHarare kuti kuHarare hatana kwatinoziva kuHarare ndikuzori wesidhani.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti vanachiremba havasi kushanda semazuva ose pachipatara chemuchinhoi. Zvichakadaro vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vanoti vakagadzirira kusiya mabasa kana hurumende isingadi kunzwa zvichemo zvavo zvekuvawedzera mari sezvakaitwa vamwe vashandi vebazi rezveutano. Mumwe mukoti uyo anoshanda mukusunungutsa madzimai vana anoti akagadzira kusiya basa achiti hurumende haikoshese zvichemo zvavo.
Yapiwa nehurumende
atabasa nazvo. Kuratidza kuti vana basa nemanesi uya nothing to them amenu shiashunike shaita njushushu kana tafewa tafayo tungu nukukara kakumba njite katutongo shia basa takawe kapila basa yosola kukudanja takasa takapingu wa basa basa chikere anzini wa basa basa chikere takapinda pala basa chikere
Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Aka Chiguriwa.
Tichiri panyaya yekuramwa mabasa kwavana mukoti, vamwe varwere vanoti vave kunorapwa kunze kwenyika zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti vachiti vave kutyira kuti vangafira muzvipatara pasina ari kuvatarisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti vamwe varwere vave kuenda kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neZambia kuti vanobatsirwa ikoko zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti. Mumwe wevarwere vatataura navo vari papari renyatwa, amai Molini Chindove, vati vave nemazuva vachiuya kuchipatara kuti vabatsirwe asi hapana chiri kufamba. Amai Chindove vati vave kutoenda kuSouth Africa kunorapwa vachityira kuti vangafe nenyota iwo makumba ari mumvura.
Muchipatara munoma muna kana chiremba kana nesi zvekuti hapana kana ari kutomboti atenda kana kutirapa, saka ndogona kufa ndiri muno muchipatara. Saka hama dzangu dzatounganidza mari yekuti ndikwanise kunorapwa kunze kwenyika kuSouth Africa nenyaya yekuti zvipatara muno zvavharwa.
Mumwe ane hama iri kurwara, amai Fiona Muchabaiwa, vati havasisina zvokuita kunze kwekutakura murwere wavo kuenda kuZambia mangwana kuti anorapwa, vachiti izvi zviri kuvadhurira.
Nyaya yemuzvipatara yatooma mufunge, ikona iko zvinoenda kutotakura mwana kuenda naye kuZambia kuti ndizotsvaga kuti angarapwe ikoko, nokuti ndaedza zvipatara zvese zvehurumende zvandinokwanisa kubhadhara zvakavharwa zvese. Saka ndafunga kuti ndikaramba ndakatarisa mwana anogona kundifira. Saka ndakungoonawozve kuti ndikandasvika mhiri ikoko kwaZambezi uku ndingaiti ndingaona anondibatsirawo here. Zvinhu zvatiomera kunyanya isusu veruzhinji vasina mari dzekutiende kumaprivate hospitals, hatikwanisi kunobhadhara maprivate. Saka tikaenda kuZambia takanzwa kuti vanobatsira, ndokwataa kutofamba kuti tiende. Takutokwira bhazi remanheru anhu tosvika mangwana kuseni toona kuti zvinofamba sei tasvika ikoko.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti zvipatara zvehurumende zvizhinji zvanga zvakavharwa, zvave kukonzera kuti veruzhinji vari kuda kurapwa vabve kuzvipatara zvehurumende izvi kuti vanorapwa muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira. Vaubert Kasanze vanoti vatotakura mudzimai wavo kubva kuChegutu General Hospital kuti azorapwa pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira chiri muchitungwiza. VaKasanze vanoti kukwira bhazi zuva nezuva kubva kuChegutu kwavanogara kuenda kuchitungwiza kuri kuita kuti homwe yavo iboke. Bhodhi rinoona nezvekupinzwa mabasa kwevashandi vezveutano reHealth Services Board raburitsa mashoko ekuti vana mukoti vari pazororo vadzoke kubasa izvozvi. Bhodhi iri ratiwo vose vari kuramwa mabasa vadzingwa uye rakurudzira vadzingwa basa ava kuti vanyore tsamba dzekutsvaga basa zvakare kana vachiri kuda basa. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vakoti vese vari kuramwa mabasa vadzingwe pabasa. Asi sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kudzingwa kwaitwa vana mukoti vehurumende pasina magwaro ekuvadzinga basa kunenge kuri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vanoti vana mukoti vari kuramwa mabasa vachange vachirapa varwere pachena mangwana muAfrica Unity Square muHarare uyewo nekubulawayo. Vadongo vanoti vana mukoti vari kushungurudzwa zvikuru nemafambiro ari kuita zvino munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilas Musanganya weStudio 7 navadongo nezvenyaya iyi.
Mangwana manesis vachanga vachirapa vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe African Unity Square muHarare. Izvi manesi vari kuzviita nerudo nechido chavo chekuti vanhu vanoda maZimbabweans, vanhu vanoda varwere, mapatients, maclients, we want our citizens to get the best in the health delivery system. And the situation right now ikuvadzivisa kuti vange vari muzvipatara vachibatsira varwere. Saka vaona zvakakodzera kuti mangwana vasa vasangane zvavo nemazimbabweans muHarare nemubhulawayo vichibatsirana pane zvingadiwa nevarwere kubva kuna ana mukoti and chirongwa chakanaka chekuti ana mukoti vanenge vachisangana nevanhu vachitaura navo sezvo mana mukoti vari vanhu vevanhu vari vanhu vanoshanda nepublic vari vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana anobudikidza nekukanzela counseling kutora mablood pressure vichitaura nemacitizen enyika ino murunyararo
zvakamira sei panyaya iyoyi yavana mukoti pari zvino
pari zvino government yakadzinga vana mukoti sekuziva pamunoita and isusu semusangano unomirira vana mukoti hatina kunzwisisa kuti government yadzinga vana mukoti nemhaka yei saka tanga takangomirira kuti tiwane matsamba anoratidza magwaro anoratidza kuti ana mukoti vadzinga mabasa tazokwanisa manheru ano masikati ndopatazonzwa kuti kune vamwe vashoma kune dzimwe nzvimbo kune mamwe mahospital vanga vechinzi matsamba avo ekudzimba mabasa anga avako isu prosesi yatanga taita tanga tati nokuti hatisi kurirana nazvo kudzimba mabasa kwavana mukoti nekuti hatisi kuona mhosva yavakaita tanga tanyorera employer wedu health service board tichivapa deadline rekuresponda by today at 4 1600 hours vakatadza kuresponda tanga takavanyorera kuti taakutora matanho taakuapplya kuhigh court vazotifonera through lawyer ravo rekuhealth service board vachiti ivo tinokumbirawo mutipe nguva yekusvika mangwana masikati natiko 4 o'clock vari kumboita consultation neofisi yaattorney general panhaurwa iyoyo
avanga vari vaEnoch Dongo vanove munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare mutungamiri webato reNational People's Party varizve mutungamiri webato rePeople's Rainbow Coalition vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kukoshesa zvido zvevanhu pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wePDP inotungamirwa naamai Lucia Matevenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri muBulawayo nhasi amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu kwete kushandisa zvinzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise amai Mujuru avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi vati utongi hwebato reZANU-PF hwaunza matambudziko akawanda munyika kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti vachiti vanhu munyika vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva ayo vati achakwanisa kubudisa nyika mumatambudziko airi
Zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva hau ya being short changed by this government government. It's not individuals that we want to remove. It's the system. So I know Tiri Mungusha, but it's funny after the leadership. It must be chosen in peace. Because Tiri kuda puti kuyera eda kakenda.
Pamusangano uyu uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Tini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Matevenga uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati wehomwe chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo ndiweni avo vakasiya bato rePDP vantini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo pari zvino
zvatingavimbise ndezvekuti vana vezimbabwe takabatsirana pamwe chete including other coalitions nemamwe maparties tee tikaona muono wokunzi vana vezimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari toshanda takashinga kuti tibude tese mumadhaka atiri tikaita muono iwo kana macoalitions haanetse kushanda asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini chigaro chipi then hakuna kwatiri kuenda
bato rePDP inotungamirwa naamai Matevenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai Biti ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taurai Shava
MDCT inotungamirwa naDr. Thokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi-chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Bato iri rinoti riri kuita Congress iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo webato zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri webato iri vavo Bet Gutu vanoti vamiriri veMDCT vazhinji vari mudare reparamende vari kudivi ravo uye vari kutarisirwa kunge vari kuCongress iye. Vagutu vanoti bato ravo harina kuvhara musuo pakushanda nemamwe mapato kusanganisira MDCT inotungamirwa naNelson Chamisa kana zvichiitwa chete muchokwadi uye nechinangwa chekubatsira nyika. Tanonoka wande weStudio 7 abata vagutu kuti tinzwisise chakatarisirwa paCongress iye.
Saka tarisira ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarisira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu Comrade Wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta reBulawayo musi wemugovera. Ndopa vachaona kuti zveshuwa bato iri rine vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegates. Nhamba inofanira kunge iripo inotopfuura zviru zvina. Muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
Extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reMDC yenyu iyi?
Mukana uripo. Isu Comrade Wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuo zvetavhara goni rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato redu vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti chetinge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvokuti muchachinja zita rebato renyu?
Tingatimirei zvetinzwe zvichataura Congress, asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MDCT.
Pavamiririri vemuparamendi mune vangani uyezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka Comrade Wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi nokuti tinoziva kuti vamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize.
Vao Bet Gutu vanove mutauriri weMDCT inotungamirwa naMuzvara Thokozani Kupe vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Miguel Díaz-Canel vadongwa kuzove mutungamiri weCuba chiitiko chekutanga mukati memakore makumi matanhatu kuti bato rinotevera utongo hwecommunism riri kutonga rive nemutungamiri asiri wemhuri yekwaCastro. Bepanhau rehurumende rinoti vaDíaz-Canel avo vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa uye vaive vasina vamwe vaiva kwikwidza pachigaro ichi vakawana temu yemakore mashanu yekutungamira. Russia nasi yati inoda kuripwa neAmerica pamusoro pemitero yesimbi pamwe nealuminium. Russia yave nyika yechitatu ine mukurumbira musangano ra World Trade Organization kuita izvi. Batore National Constitutional Assembly kana kuti NCA riri kukurudzira nyika dzekumawirira kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Rechiti zvirango izvi zvisinei kuti zvakatemerwa vanhu vangani zvinofanirwa kubviswa. Mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo hainei nekuti nyika yakatarisana nesarudzo kana kuti kwete, vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingaudzwe zvekuita nenyika dzekumawirira. Asi nyika dzekumawirira dzakatemera vamwe vakuru ava zvirango dzakaita seAmerica dzakatozivisa kare kuti zvirango zvichabviswa chete kana hurumende yeZimbabwe yagadzirisa zvose zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo, kunyange hazvo nyika idzi dzatotanga kare kubvisa zvirango izvi pane vamwe vakuru muzano PF pamwe nemakambani ane chekuita nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nemukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiwa mavhinga pamwe nenhengo yeZano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekurudziro yekuti zvirango zvibviswe iri kuitwa nebato reNCA.
Kana tichitaura tichitarisa pane zvamatongerwo enyika, especially kumapoka anoda kukwikwidza kuti anga achitsvagawo mutungamiri wavo, ndingati bato rava madhuku ndorokutanga kuzivisa mhuri yeZimbabwe nokubvuma kuti zveshuwa nyika ino ina masanctions zvinoreva kuti hapana chatinokwanisa kuita chine pundutso as long masanctions yawo aripo. Asi tikatarisa bato iri rava madhuku zvinoratidza kuti munhu ane njere, munhu anoziva kuti chinonzi sanction chii, kudai nyaya yokuti igweta. Ndosaka vachiziva kuti Zimbabwe pari zvino iri parumananzombe nenyaya yamasanctions. Asi vamwe vezvamatongerwo enyika vakaita sana MDC havabvumi, vanenge vachifoti hakuna masanctions nezvimwe zvakadero. Saka naizvozvo pato reZANU PF rinotambira mashoko ava madhuku namaoko ose richiti dei varamba vachienderera mberi kuudza mhomho yeZimbabwe kuti ZANU PF inotadzirwa kutonga nenyaya yemasanctions.
Vamavhinga, muri mumwe wevanhu vanombotaura pamusoro penyaya dzemasanctions kana zvirango, munotiwo nemashoko eNCA?
Ini ndinoti chekutanga, zvirango zvisiko zviri kutaurwa nebato reNCA. Tingataura here isu senyika kutoungana kutaura kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri kuti vasafamba vachipota nepasi rose vachinotenga zvinhu zvemudzimba dzavo? Ndo zvirango zviripo, hazvisi zvirango zveupfumi zvenyika. Ndo chekutanga. Chepiri ndechekudai, kana mukataka iko zvino kutaura nyaya yekuti bisai zvirango zvekuti vanhu vasangofamba pose pose, idambudziko guru ramunenge maita, nekuti zvava kureva kuti hapatisina chichavasunda kuti vaite zvakanaka panguva yesarudzo yatapinda iyi. Ini ndinoona kuti dai taita kuti hurumende yeZANU PF yambodzamisa pfungwa, yaona kuti kune mhaka yeiko vatungamiri vayo vakatemerwa zvirango zvekuti vasafambe-fambe vambogara pasi vagadzirisa nyika, ngatiendei kusarudzo toona kuti sarudzo idzi dzakambomira sei, dzaitwa zvakanaka here chekutanga, murunyararo here, pasina mhirizhonga, mauto haana kupindira here?
Vachirumhanzi, munotii nemashoko ava mavhinga?
Vamadzinga ndofunga tagara tinongovaziva kuti munhu anongopokana nezvinoitwa kuno kumusha, asi chokwadi vanochiziva nenjere dzavo dzokuti zvinoitwa nehurumende zvinobva mukufamba. Kana ivo vachiti zvirango zviripo izvi ndezvevatungamiri veZANU PF kuti vasafamba, ndofunga munhu asingadi kutaura chokwadi. Honai iye zvino vamunangagwa vanga vari kuChina vachikurukura nomukuru wokuChina. Saka vanotaurira vamazinga kuti kuenda kwakaita vamunangagwa kuChina kunoita zvibvumirano zvazvisingafaniri kuitwa.
Vamavhinga, zvirango zvikasabviswawo, hamuoni here kuti inogonawo kuita nzira yehurumende yekuzochemawo zvakare kuti takakundikana kuita chakati nechakati nenyaya yezvirango izvozvo?
Kwaaniko, vagara vanongochema nezvisipo. Ziri pachena kuti zvirango zviri kunzi zvirango izvi hazvina kugadzwa ne sangano repasi rose reUnited Nations ndochokwadi acho kureva kuti vamunange gonamwe vakasununguka seZANU-PF kuenda kuChina semaendero avakaita vachinohodha maskipa 15 million nemakepesi ekukambena asi vanhu vachishaiwa chokudya. Dambudziko renyika yezimbabwe tinoriziva kuti hairisi dambudziko rezvirango, idambudziko reuori kutadza kutonga nehundingoveni huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese. Iko zvino vana mukoti vanenge vachiramba mambabasa vachikumbirawo mari dziri nani dzekuti vaone kurarama. Pedzezvo vatungamiri venyika vovadzinga mambasa. Ko ndo chiicho ndo matambudziko atinawo mukati mezimbabwe, matambudziko eutongi.
Avanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwa zvakare kubva kune nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7.
Pakapera hondo yechipiri yepasi pose, America yakatangidza chirongwa cheMarshall Plan makore makumi manomwe apfuura kuri kubatsira nyika dzemuEurope kuti dzivake nyika dzavo dzakange dzaparadzwa nehondo mbiri idzi. Pakati pa 1948 na1951 America yakapinza munyika dzemuEurope mari inoita mabhiriyoni gumi nematatu emadhora. Pakupemberera zuva rokusvitsa makore makumi manomwe echirongwa cheMarshall Plan, mutevedzeri wegurukota rebazi rinoona nezvekudyidzana nenyika dzekuEurope neAsia muAmerica vaWes Mitchell vanoti mune dzimwe hondo dzakaitika nyika dzakakunda dzaitorera vavakunda zvinhu zvese, asi America yakaramba iri munyika dzayakanga yakunda ichidzibatsira kuti dzivake misha nemaguta avo uye kumutsidzira zvemabhizimisi nokuvakazve mafakitari. VaMitchell vanoti naizvozvo chirongwa cheMarshall Plan icho chakapiwa zita revaimbove gurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaGeorge Marshall chakave chirongwa chakabudirira zvikuru. VaMitchell vanoti kubva muna 1945 America yakange ichivaka ushamwari hutsva uye ichibatsira kuunza budiriro munyika idzi, izvo zvavari kungoita nanhasi wese. Kupemberera zuva iri kune uchidza nyika dzese kuti kubatana nekuzvipira kune basa uye zviri kwatiri kuona kuti rugare nokubudirira zvino chengetedzwa zvakakwana kuitira vachauya sure kwedu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAfriForum riri kuSouth Africa rinoti dare reNorth Gauteng High Court richanzwa nemusi wa10 Chivabvu chikumbiro chavo chekuti mudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo wediplomatic immunity panyaya vari kupomerwa yekurova chizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels muna Nyamavhuvhu gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mukodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Kazhinji kuitira kuti idzana kwakanaka pakati penyika nenyika, vatungamiri veimwe nyika vanogona kupa non-diplomatic immunity kana kuchengetedzwa kwevanenge vachishanya vanoremekedzwa veimwewo nyika vanyarikani, kuti pasawana mutemo unogona kuvabata kana kuti vasasungwa zvachose. Vangave vaita njodzi pamugwagwa, vangave vaita mhosva chaiyo inosanganisa chero kurova munhu, vanenge vachinzi hapana chavanogona kuitwa nekuti munyarikani anoremekedzwa akachengetedzwa pamutemo anenge apuwa diplomatic immunity. Zvino diplomatic immunity inoenderana nekuti munhu anenge aine chigaro chipi kunyika iri kushanya.
Kana vasisiri pachigaro chavakanga vari pavakapiwa diplomatic immunity iyi, inobva yaperawo here ipapo kana kuti inoramba ichienderera mberi?
Inogona kupera, asi izvi zvava kubva nemaverengerwo anenge achiitwa mutemo.
Ivo vanenge vaparirwa dzimhosva nevanhu vanenge vaine rudziviriro rwakadai urwu vanozomira papi?
Paya painenge paine diplomatic immunity, zvinenge zvichireva kuti nyika inenge yapa diplomatic immunity ndiyo inenge ichifanira kuti itore mhosva dzese iripe zvinenge zvagatiti, kana kuti munhu apuwa diplomatic immunity atika matomatisi emunhu munyika yaari tanya. Inoreva kuti nyika iyoyo yakamupa diplomatic immunity inofanira kuripa, inofanira kuripa vanhu mai vanenge vaine musika.
Tinotenda anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechana njani mtwakazi, olambulela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekweyo yokumelelayo. Uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixhose umsebenzi lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Qakathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Masa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Nakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi olukobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umubi esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usanikile emhlanganweni weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshe lugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasuye namqatshi wabantu abaxotshe ikokokuqasa. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhathileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphonge ukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anike ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo lalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe sivanisikwethe sicaleli nje umuntu abe nelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo benganqoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika nga. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshele ukuthi usuxoshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha. kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviko uhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze zingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Kulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapha njalo zinqobe izisebenzi. Babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali. Njalo labana abasebeqhatshiwe bonake.
Kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Sikhuluma ngomthetho owe-labor okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, yingcweti kwezemithetho yezisebenzi, obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakholwa eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayabhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba maningi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi we-Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi alise kakutsha ukuqoqa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli eledlulileyo, siqala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba, kuzo zonke izindawo zeKhezi, sincedisana labantu ukuthi berejista ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT, uNkosazana Helen Mpofu, omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa, ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Bulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekhudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ngohulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani, bakhuluma endimi bani, ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBrithani eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathintambo weBrithani obona ngezwekazi leAfrika, unkosazana Harriet Boldin, lomeli weBrithani eZimbabwe unkosazana Katrina Lang, bebekhona kanye lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBrithani. Umnumzana Sibusiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
Cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiyo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBrithani awe Commonwealth.
Our national ethos impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano owomhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo uyathembisa lokuthi bonke abantu nasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi i-international organization iCommonwealth.
Umeli weBrithani eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ingacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth.
Zimbabwe haikavi lilunga le Commonwealth. Kodwa sibanqusile ukuthi beze kulomhlangano wenkokheli zamazwe alinhlanganiso. Uzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi iphendukiswe kuhlanganiso ye Commonwealth. Ingqube zinkuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngureverend Spanda weMethodist Church of Zimbabwe.
Sizile okukhulunywe nguminister of foreign affairs kanye lomngane wakhe wangapha eNgilandi, bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona
ebudwini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance yokuthi sibone ukuthi bayakwenza kanjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field kuma elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu kodwa ke kungenzakala na. Imela Studio 7 eLondon, ikamera mungiyezo Chisa Sibanda.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzene bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon bathi akula bufakazi obukhomba ukubana ibutho lakweleSyria lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo eziletshefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Diaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weleCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yakoCastro. UDiaz-Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labo swabo bamazwe atshiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawulele, lunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhithwe kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi odamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni singaboni izikhava kuphela lathi sakufuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance. Kungenziwa izinto ezinjazona lezo ngithemba la i-America izakhe sipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweans ukuthi ama-sanctions kasiwafuni kodwa-ke akube izenzo kunge emazwi.
Baba Kaule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengezanu PF. Okudingakalayo ukuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso weni.
Ye, into ekhona ke ngamele ukuthi lapha ngibona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso. Sithi lapho kubonakale khona sithi kubonakale lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi umnankaba ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngalokho sokwenzakele. Ungananzelela even lakwi-independent nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapho bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi umnankaba egcotshwa kuze kube lanamhlanje izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwabo akwenzayo ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lagathisa kuloku kuthula kulungiselela ukukhetho abantu bazikhulumela abantu bazenzela imihlangano bakhululekile abantu kunje sikhuluma amabandlalana azomba ngazwe ngale kithi kobothotha ngabakhankasa bayenza into endi yabo bakuhamba indawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi angikwazi ukuthi kathi shuwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka ngale sikhuluma nje sinje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khonoko kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabotage ekhona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba Ndlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zezanu-PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe okungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi umnankagwa ukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwe. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili umnankagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali. Kuswelakala umaneja. Kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele. Imali ibe khona, ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha. Hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-PF khonapho. Ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi fana le-nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngabaphansi iyazimi. Lela ikhule ithini la economy njalo kodwa ke environment ekhona bayehluleka abezanu-PF.
Akuyiqibe Gawule,
ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokhu ngithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaningi bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumo welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ngithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hhayi umnankagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu. Okhuluma kuhle kutho ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe. Yikudiliza kulula kodwa kwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. Kodwa nabona kwakhathesa abantu beZimbabwe bangamnikela ithuba umnankagwa ukuthi aqhubekele phambili emnika itemplate. Ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho. Ukuqala nje kwe-MDC ukuthi ebakala lokhu lalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokuyafika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu, bebamba okugrawundi, bebambe lokwana, bebamba ukuthi hayi asiyani kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo.
Umnumzana Belief Gawule, lilunga leZANU-PF, obexoxa endawonye lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke umongameli Bashar al-Assad wawele Syria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilitshumi lantathu kumabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezithiyeneyo kwele Syria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duza nedolobho leHolmes, kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngeyokuthi uhulumende ka-Assad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende ka-Assad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende ka-Assad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia lele-Iran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kumabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho-ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakoBulawayo eCity Hall kusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.